Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvinhu zvikasagadziriswa nekukurumidza, varayiridzi vacharamwa mabasa, vachiti hurumende haisi kuita hurukuro dzechokwadi navo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira vamwe vana muzvina bhizimisi kuti vasakonzera kushayikwa kwezvinhu munyika. Mangwana chipiri, 4th of July, America inopemberera zuva rayo rekuzvitonga kuzere kana kuti Independence Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inoratidza kuzvidza vashandi, zvikuru varayiridzi, sezviri kuonekwa mukwabatwa kuri kuitwa vashandi nehurumende. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vanoti nguva yareba pachiitwa hurukuro dzisina kwadzinoenda, naizvozvo varayiridzi vanogona kuramwa mabasa kana pakasava nehurukuro dzinobudirira, sezvo vashandi vapererwa nemazano uye vachitadza kuriritira mhuri dzavo.
Nyaya dzekutambira mari dzevarayiridzi pamwe chete nemamwe masivhu sevhenzi dzinenge dzanyanyonetsa. Sevatungamiriri taedza zvakawanda chaizvo, zvinosanganisira kunyora tsamba kuti nguva yokunegosheta yataifanira kunge takaita pasecond quarter yakapfuura kare, pasina chouviri chabuda kuvarayiridzi namamwe masivhu sevhenzi. So tsamba dzakanyorwa kuinda kupublic service commission. Zvekare marepresentatives akaenda even kunosangana nemukuru wenyika vaMnangagwa, vakapiwa undertaking yokuti hurumende yanga ichigadzirisa zvokuti varayiridzi vanga vachitambira mari dziri nani namamwe masivhu sevhenz. Asi zviri kuratidza kuti panenge pasina chiri kubuda. Tiri kungomirira dhongi rakafa. Varayiridzi pari zvino vari kuyaura, vari kunhonga sose nemuromo, havasina mari dzokuti varambe vachienda kumabasa. Vana vavo havana kukwanisa kunge vachibhadharawo maschool fees. Zvekare chikafu chokudya mumhuri dzevarayiridzi namamwe masivhu sevhenz zvinhu zviri kurema nokuti mari haisiri kukwana.
Saka kutaura kuno, zvinhu zvakamira sei, Dr. Joe? Chii chamuri kuita nenyaya iyi?
Vhiki rakapera vatungamiriri vakaenda zvekare kupublic service commission kana kuna employer kuda kurangaridza employer kuti varayiridzi namamwe masivhu sevhenzi vachakangomirira kuti vange vanowanawo mugove wavo wakakwana. Hapana chakati jekejeke chakabuda pamusoro pokungoti pakangopiwawo mashoko kuti NJNC ingangedero ichisangana vhiki rino. Saka hapana zvezvinotengereseka kuti varepresentatives amasivhu sevhenzi achanga achisangana nehurumende pachibuda chisungo. Saka tinongoopa kuti vhiki rino ndoro kupedzisira kunge Massive Sevens varairidzi nemamwe Massive Sevens vachida kunzwa kuti position ya employer kana kuti government yakamira sei. Asi zvazvinongoratidza ndezvekuti mari dzakatambirwa dzakapera, saka hationi kuti varairidzi namamwe Massive Sevens angaramba achienda kubasa iyo asina mari yokuti aende kubasa. Saka kana pasina chaitwa nehurumende, tichaona varairidzi vachitadza kuenda kumabasa mazuva ese, nokuti vanenge vapati yatinoti incapacitation, mari hapasisina. Ende uyezve zvinonetsa kukwereta mari kuti uende kubasa, iro basa racho risingakupi mari inokwana. Zviri nani kuti mari inotokwereta iyoyo ione kuti inobatsira mhuri pane kuda kuti kubatsira hurumende pasina chauri chinobuda. Saka zviri kuhurumende patasvika paoma pavakuda iyo hurumende kuti inge ichiona kuti vashandi vayo vanokwanisa kuramba vachienda kumabasa.
Dr. Joe, chiko chinombokonzera kuti hurumende isanzwisisa zvichemo zvevashandi vayo? Chii chiri kukonzera izvi?
Hameno kuti gonye rapindawo muhurumende igonye rakaita sei kuti havatirimuki, havaoniwo vashandi vavo. Massive Sevens zvikuru sei varairidzi vanhu vari patriotic vanoda kuramba vachienda kumabasa, asi zvinenge zvakona ng'anga murako achida, nokuti hazvigoni kuti ukwerete mari uchiwana mari isingazokwani kubhadhara yawakwereta kwacho uchiti unoenda kubasa. Basa racho zvinenge zvichingoreva kuti hapana zviripo, mashangura pata. Saka patiri pava critical, hurumende ndo ingaona kuti varairidzi namamwe Massive Sevens aramba achienda kubasa nekuvabhadhara mari inokwana, mari inopawo kuti vararame sevanhu vane mhuri. Hatidi kusekwa kusvika pakadai pokunhunga sosve nomuromo. Nzara yakatanda varasorunyemba, asi hurumende ina manatural resources anokwanisa kunge varairidzi vachibhadhara mari kuti vararamewo savashandi. Varairidzi havasi Massive Sevens, vashandi vanotodawo kubhadharwa mari. Tinohopa kuti hurumende ichaona kuti vhiki rino pawane pachisungo chinopa kuti varairidzi namamwe Massive Sevens vawane mari inokwana. Pashaikwa izvozvo, kuenda kubasa zvingarema, nokuti havana mari yokuti varambe vachienda kumabasa.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi, Dr. Takawafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kupera kwesvondo kuti hurumende iri padanho rimwe chete nevashandi rekuramba ichienderera mberi nehurukuro nevashandi. Muchungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoyambira vamwe vana muzvinabhizimisi vavanoti vari kudzivirira zveupfumi kuti zvifambe zvakanaka. VaMunangagwa vanoti mamwe mabhizimisi ari kukonzera kushayikwa kwezvinhu muzvitoro, vachiti hurumende yavo haizorambi yakapeta maoko zvinhu zvakadai zvichiitika. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti nyaya yemari inoshandiswa munyika ndiyo iri pakati pedambudziko rakatarisana nenyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chiri kudiwa iko zvino ndechekuti hurumende ishande nevanhu vose, kwete kuchiridzira vanhu asi kuvakurudzira nekubatsira vana muzvinabhizimisi kuti nyika ishande pamwe chete kuti zvinhu zviitwe nani.
Kugadzikana kana kurema kwatiri kuona kuri kuita Zimbabwe ndora chinhu chakanaka chaizvo, kunyanya dai kuri kuti zvairamba zvakadaro richiramba richigena saizvozvo kuus dollars kuti rikwanisewo kuzosvika pakunge richichinjaniswa kune dzimwe nyika vanhu vachitenga zvavanenge vachitenga. Zvekare zvakangonaka chete kana Zimbabwe dhora kusimba kwariri kuita kuchitsanangurirwa vanhu kuti zvinorevei, zvichikonzerwa nei, zvichizotisitsa papi, nokuti handiko kutanga kuti Zimbabwe dhora ringe richisimba kana kuti ringe richisimbiswa. Tinozviziva isu kuti rakanga rambonzi rasimba zvokusvika pa 1:1 ne US dhora, nokubva tozoona zvemazera acho odzoka. Saka rwendo rinokuona kwatiri kuita richisimba, zvipostwa zvatiri kuona mumasupermarket, muzvitoro umu, zvinhu zvinenge zvichida kutsanangurirwa ruzhinji rweZimbabwe kuti huve nechivimbo nemari yavo, kuti rwendo runo zvirongwa zvedu zviya zvehurumende zvava kushanda. Saka zvicharamba zvichishanda kusvikana papi.
Dzimwe nyanzvi dzamuri kutaura nadzo dzinotii nenyaya iyi, Profesa Masocha?
Vanhu vatiri kutaura navo tichida kuti tikwanise kupemberera kurema kuri kuita zimudhora, vanenge vasinganyanyi kuvimba nazvo, vasinganyanyi kuvimba nezvirongwa zvehurumende, vachiti ivo hazvina kunge zvakatanga nhasi zvokuti rinomboti apo rawana nyama mangwana, nyama yacho yeZimbabwe dhora hapasisina, angova chete mabhonzo. Saka nokuti hapana zviri kutsanangura hurumende kuti tinatsokuona kuti tinatsokupemberera tose kuti aiwa tava kuzoitawo mari inokwikwidza nedzimwe mari inenge ichiremavo, ichiramba ichirema kuti isvike payaisimbova makare kare. Saka chivimbo ichocho handichivoni kuvanhu, handivoni zvekare hurumende ichizama kuti iwane chivimbo ichocho kuruzhinji rweZimbabwe runofanira kunge ruchitambira Zimbabwe dhora nokudada neZimbabwe dhora. Nokuti pasina chivimbo ichocho chinonzi consumer confidence chiya, handivoni kuti tinosvikepi nokutambirwa kwezimudhora, nokuti vanhu vacharamba vachiriramba zimudhora iroro, nyangwe rikanzi razogena nhasi. Asi kana risina vanhu vanorida, zvicharamba zvichingonetsa senyika kuti tinenge tiine mari isingadiwi navaridzi vayo.
Chinokonzera izvi chii nhai, Profesa?
Zvavakaona zvichiitika kwamakore apfuurawo, kuti munhu unenge aine mari nhasi yambonzi yava nesimba, mangwana yamuka simba racho rapera, pasina zvinenge zvitsanangurwa kuti zvizvi zviri kumbofamba sei. Zvekare zvimwe zvatiri kuona zvokuti hongu Zimbabwe dhora riri kuwana simba, asi mitengo muzvitoro umu haisi kudzaka, inenge yakangopegewa payanga yakapegewa panodhura paya, zvinoreva izvokuti vanhu vachiri kungodhurirwa nezvunhu, nyangwe hazvo dhura racho richinzi riri kugena tichizvionawo, asi tisingazivi kuti zvichasvika papi pasinawo vanhu vehurumende vanotitsanangurira kuti yanguva yekuchipemberera mari yedu iya yaakuzorema. Zvirongwa zvedu zviya zviri kushanda, zvekare zvirongwa zvichatevera zvichiramba zvichisimbisa Zimbabwe dhora ndezvipi. Nokuti tikatarisa kusure uko tinoona kuti kwakambonzi magold coin, hatinawo kuaona kuti akaenda nepi, hatinawo kuaona kuti akachinja chii. Saka vanhu vanenge vanoda dzidziso iyoyo yokuti vanatsokurayirwa kuti Zimbabwe dhora zvaradai richaramba richidero here, nokuti zvavonekwa navagari vemuZimbabwe nyaya yeZimbabwe dhora kuramba richiruza simba zvakawanda kubva kwamakore akawanda vanhu vaitorosa mari. Saka ike zvinezvi havazivi kuti zvichasvikepi, zvigo mapuraizi acho ari kudzaka here, nokuti tivavone achinatsokudzaka isu sokukwira kuri kuita uremu hweZimbabwe dhora. Hazvisi kuonekwa kumitengo kumashopu kuti pazvava zvakangonyorwawo zvinoita mari yakati, ndo pazvichiri ipapo, pamwe zvichitombokwira nechekare.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti pane zvavakaronga kuita kana hurumende yeBritain ikarega kuzotora mapfupa A Cecil John Rhodes uyo akachengetwa kumatobo Matabeleland South. Vamunangagwa havana kutaura kuti ndeapi matanho avachatorera maBritish kana izvi zvikasaitwa. Cecil John Rhodes akashaya muna 1902. MuNewsday makare, sangano relo Society of Zimbabwe rabudisa mazita evanhu makumi matatu neumwe arinoti havana kana kuti havasisina marezenisi ekushanda semagweta, richivayambira kuti vasatsika mumatare edzimhosva kumajeri nekumahofisi emapurisa vachiti vane vanhu vavanomiririra. Law Society inoti vamwe vevanhu ava vakatorerwa magwaro avo pamusoro pemhosva dzavakapara. NewZimbabwe.com rinoti vanhu vari kubuda munyika neuwandu hwavo zvichikonzerwa nemamiriro akaita nyaya dzezvoupfumi uye kushaya uremu hwemari yemunyika, richiti vari kunyanya kurwadziwa nemamiriro akaita zvinhu vanhu vari kumaruwa. ZimLife.com rinoti hurumende yayambira zvikwata zvekune dzimwe nyika dzichauya kuzoona sarudzo dzichipwa muZimbabwe mwedzi unouya kuti vazive zvavafambira uye kuti vasapindira mukuvhota kunenge kuchiitwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi yenyu muri yeZimbabwe, ini ndiri kuda kuti kana vachamisa kana vachinge vahwina, munhu anofanira kuita Minister of Mines ndiwafara imaguhu pajudiciary apo. Tuda mitemo inosunga nyika yedu kuti inake. Tiri kuda kuti vaisiwa madhuku, vakatidaro kwatiri kuenda kwakajeka. Ndatenda angu ndini Baras paJoza apo.
Maskera sei, maskera sei pastudio 7 apo. Ya basa ramunobata rakanakisa kwazvo, rinoda kuti rirumbidzwe. Rambai muchiita basa ramuri kuita, tichipa zviri kuitika mukati menyika yedu. Aiwa, muri kubata basa. Saka meseji yangu ida kungoti mukomana ngaapinde gore rino, mukomana ngaapinde timbobvisa utungamiriri huripo, utungamiriri hweumbavha. Munhu wese akanditeerera toda kuti anzwi shoko iri. Mukomana ngaapinde vedu wei. Toterai mukomana, toterai mukomana. Aita basa.
Ini ndiri kutaura ndiri kuno kwamusirizwi. Ndiri mai vane mwana anodzidzawo pamusirizwi primary school. Saka pane nyaya iri kundishungurudzawo mumwoyo mangu yekuti vana vanocheveswa mvura nematicha makuseni aya vasati vatanga kudzidza. Ende maticha aya it seems kuti vese maticha anogara pachikoro vari kuita katsika ingaka kekuti vana vachere mvura. Ende nematonhorero akunoita makuseni anaya, vana vanenge vachinyorowa vachidii vachicheresa mvura yematicha. Saka ndakazovabvunzawo semubereki ndarwadziwa kuti vana muri kuchera mvura kudai apo inguva inei chando, imvura yekudii? Zvikanzi imvura yekuti tiri kucherera maticha. Ndikati saka mukasachera mvura ichi chinoitika? Zvikanzi maticha anoti hanzi hati mufundisi kana kuti hati maki mabhuku enyu kuda kwekuti hamuna kuticherera mvura. Uyezve vana vanoenda nehuni kuchikoro, huni idzi dzichinzi ndedzepwa maticha. Maticha anototi vana hati kumakiriri mabhuku kana musina kuya nehuni. Ndaichikumbirawo kuvhunza kuti zvinobvumidzwa here nemutemo uno munyika yeZimbabwe kuti vana vatsvagire maticha huni nekuvacherera mvura kuchikoro nguva yekuti isusu tinenge tavaendesa kuchikoro vadzidzi, ivo vobva vaenda kundzicherai mvura yematicha vonyorowa, usitanga kudzidza vatonyorowa vaakupindwa nechando. Tokumbirawo rubatsiro ipapo kana zvichikwanisika motondifonera timbokurukura. Naita basa.
Pamusoro yapo, varipiko vamugwadi vakanyarara mazuvano? Vakaendepiko vamugwadi? Vamugwadi vakanyarara mazuvano, vakaendepiko nekurashika kwavo ikoko? Vamirira kuvhotegwa zvizvi? Nyange nei vanhu vanovhotera vamugwadi zvisina kukwana. Vanochivhotera mugwadi? Haiwa, zvakangofanira nekuvhotera vanokanda matombo muzvibhorani.
kuti burani tachibva munharaunda unokanda matongo zvezviro kuti hauna njere zvo 2023 yaicherewe kugwara ino
Studio 7 tapinda wapo chomorosa nemufaro nenyuzi dzechokwadi dzamunotipa mashoko angu ari kuna mutungamiri wenyika vaeg tinoti izvoni vanozviziva here kuti ivo pachavo havanombogara vavhoterwa vakaita zvekutorwa kana kuti kudzipa munhu huro kuti vapinde pautungamiri ihwohwo saka ivo ngavaziva kuti hapana kana munhu akambogara avada pavakapinda paelection yacho yavakatotanga vakadyiwa ndobva vaposeredza kupinda tikati aiwa mwana wachemera nyere yefuta inotamupa wafuridza waiona kuti haigoni ngavachienda vatotamba nevazukuru vadovadzidzisa ngano dzavanojaira dzehondo ngavandovaudza ngano isi vatidi kuteerera ngano dzavana sekuru taneta nadzo tinoda new vision upenyu hutsva ngaapinde zvake mukomana ngaapinde mukomana tinotenda
mamukazei pa7 apo ini pane zvandoda kumbovonesana kati pane zvandoda kuti ndimbobvunza panyaya yemacitizens apa nokuti mavonero andinozviita masoja ndezanupiefu mapurisa ndezanupiefu zeki ndezanupiefu faiza izanupiefu chigumba namalava ndevezanupiefu saka kana Chamisa ahwina wacho achazotaura kuti kwai Chamisa ahwina ndiani anozopfumudza muromo uyoyo achiti Chamisa ahwina ndiani nokuti vanhu vose vatiri kumanya navo vanhu vezanupiefu saka chigumba haangambozosumudzi muromo wekuti kwai Chamisa ahwina iye chigumba ari wezanupiefu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvichitevera kupararira kwechirwere chemombe cheanthrax munyika yeghana hurumende yenigeria iri kukurudzira zvizvarwa zvayo kuti zvisadya matehwe emombe anthrax inowanikwa mumhuka dzemusango nemumombe kana munhu ane anthrax akasarapiwa anogona kurwara zvikuru kana kufa kurwisana nemapurisa kwakatanga zvichitevera kupfurwa nekufa kwakaita umwe mukomana ane makore 10 kuri kuenderera mberi munyika yefrance mukomana uyo anongozikamwa nerekuti nahel akapfurwa nemapurisa akafa apo vakange vachida kumusungira mhosva ine chekuita nekutyaira motikari
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau
tochimbotarisa zviri kuitika muamerica mangwana chipiri 4 chikunguru america ichange ichipemberera zuva rekuona kuzvitonga kuzere kubva kunyika yebritain sangano reautomobile association of america rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni 50 vachafamba mamaira 50 kana kupfuura pazororo iri izvo rinoti zvichapfuura mamwe makore ose zuva iri 4th of july izuva rinokosha zvikuru kuamerica uye rinocherechedzwa nenzira dzakasiyana-siyana munyika yose tabata dr frank guni kuti vatiudze pamusoro pezuva iri
zuva re4th of july kana kuti rinozikanwa nekuti independence day muno muamerica izuva rakakosha zvikuru kwazvo ndo zuva rekuzvarwa kweindependence kana kwekuzvitonga kuzere kweamerica apo yaka taurira pasirese kuti yazvipatsanura kubva kuutongi weBritain vachitaura kuti vachada kutongwa neBritain.
Zuva iri rakatanga kucherechedzwa rini?
Tingapa nhoroondo yekuti 4th of July pamutemo chaipo yakanyatsoiswa pamutemo mugore ra 1941, asi kutanga kupembererwa kwezuva iri kwakatanga musi wa July 4th 1776 zvichitevera kugara pasi kwakanga kwaita yainzi Continental Congress yematunhu gumi nematatu kana 13 states dzakava ndidzo dzakazvipatsanura kubva kuutongi hweumambo hweBritain. Musi wa 2 July 1776 ndopakavhota Continental Revolution Congress yekuno kuAmerica matunhu gumi nematatu iwayo vachitiwa vachada kuramba vachitongwa neBritain neumambo hweBritain nokuti vaifosekedzwa kubhadhara kana kuripa mari yemutero. Vakatiwa hatichada kuripa mutero kumhiri kweAtlantic Ocean tichiramba tichipa Britain mari, asi isu tisu tiri kuzvishandira kuno, tiri kutambura kuno tichitsvaga chouviri, asi tichitumira mari yemutero kuBritain isina zvaivayaitira kuno kuAmerica.
Ko iro gwaro rekuzvipatsanura kweAmerica kubva kuBritain kana kuti Declaration of Independence rakanyorwa panguva ipi munhoroondo iyi, Dr. Guni?
Tichiri panhoroondo ipapo ma 13 states iwayo pavakaita voti iyoyo kana kuti pavakaita sarudzo yokuti vakuzvipatsanura kubva kuBritain, pakanyorwa gwaro rekuzvipatsanura kana kuti inonzi Declaration of Independence, yakanyorwa nemunyori mukuru ane mukurumbira aizi Thomas Jefferson. Saka vakazotaura mazuva maviri akatevera musi wa 4th of July vakutaurira hurumende yeBritain nepasi rese kuti ivo vanga vazvipatsanura vasisiri pasi peutongi hweBritain. Ndo pavakaestablisha kana kuti pavakagadzira utongi hwejekerere hweAmerica. Saka kubva musi wa 4th of July 1776 America ndopainoti yakazvipa kuzvitonga kuzere, kuzvitonga kwejekerere, kwekuzvisarudzira vatungamiriri vavo vavanoda ivo, kwete kuva pasi peumambo hweBritain.
Dr. Guni, zuva iri rinopembererwa sei? Chinoitwa pazuva guru iri chii?
Zuva iri rinopembererwa mangwana musi wechipiri, musi wa 4th of July. Kazhinji kacho rinopembererwa vanhu vanenge vachiungana, kune maparedzi kana kuti kumacha kunoita vanhu panoitwawo maconcerts kureva kuti vanhu vanenge vachiita mhemberero dzakasiyana siyana dzinoungana vanhu vazhinji, vanhu vachimacha kana kuti vachifamba vachifora mumigwagwa, vana vadiki vachidzidziswa kuti ndo America payakazvara pfungwa yekuzvitonga kuzere, pfungwa yekupa vanhu kodzero dzeutongi hwejekerere. Umomo muriwo vanhu vanoungana vachigocha nyama vachidya pamwe chete nemhuri neshamwari, ndo zvinoitwa gore negore. Asi chikuru ndechekuti uyu mucherechedzo wekuti America ndo payakaburitsa pfungwa yeutongi hwejekerere, nokuti utongi hwavanga vari pasi pawo nguva iyoyo hwanga huri utongi hweumambo hweBritain. Vakabva vaona kuti utongi hwanga huine udzvanyiriri husingape vanhu mukana wekuzvisarudzira vatungamiriri vavanoda.
Avo vanga vari Dr. Frank Guni vari parunhare kuWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvinhu zvikasagadziriswa nekukurumidza, varayiridzi vacharamwa mabasa, vachiti hurumende haisi kuita hurukuro dzechokwadi navo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira vamwe vana muzvina bhizimisi kuti vasakonzera kushayikwa kwezvinhu munyika. Mangwana chipiri, 4th of July, America inopemberera zuva rayo rekuzvitonga kuzere kana kuti Independence Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.